inini ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenaudzedu dzanasi chipiri zvita 31 2019. Mutongi wedare repamusoro nasi ati achapa mutongo wake munguva pfupi inotevera panyaya iri kupomerwa amai Mary Mubayiwa, avo vari kunetsana nemurume wavo vari mumwe mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ok Supermarket yopa vanosvipika mari kuburikidza nehomwe yameya weguta reHarare, yeHarare Mayor Chiefande. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvizhinji zvavari kutarisira mugore ra2020 sezvo vari kuona pasina chinochinja panyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Muimbi Winky D otarisirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuburisa damba refu rake kuHarare International Conference Center. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection Palace Talk tiri kutariswa zvakasangana nevechidiki mugore ra2019. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.